Mhlangano wakakhoshanje kuru wawunza Africa yese, all the 54 states dzauya. Pane zvinhu zviviri zvatichaita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu kusenyika plus secontinent tafamba zvakadii panyaya yekuita implement masustainable development goals. You know kuti target yedu i-2030. Saka tinoda kuona kuti padecade irori riri kuuya re-2020 kusvika 2030 chii chatofanira kuita kuti tinete target iyoyo. Saka tataka taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi. Tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei. Saka tiri kudiscussion iyoyo, one, to review where we are, and secondly kuti tiite mastrategies ekuti tikwanise kumita matageti edu emadevelopment goals iyayo.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka nepamusana pekuti deputy secretary general veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Chaita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So that is 54 African countries, then UN represented pa level ya deputy secretary general. Vakauya vakasvika pano pa Victoria Falls vakaenda kuhange National Park vakanoona basa rakanaka rinoitwa neZimbabwe conservation mukati yedu nekudila nezvinhu zvakaita sekuti mhuka nevanhu, the conflict tiri kudila nayo sei, kuti tiri kudila sei nenyaya yeclimate change, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvakadaro izvo mumanational parks edu imomo. Ichi chinhu chakanaka zvikuru, chaita spotlight kuZimbabwe, chaita kuti even vanhu vaone matourist. Saka zvichaita kuti nyika izikanwe pasi rose. Ndozvatiri kutarisira izvozvo.